Musangano uyu wanga uchitarisa industrial action iri kuitwa namaticha pari zvino. Uyezve taionesana kuti kune vanhu vakawanda vari kubvundudzira maticha ari paindustrial action iri legal. Vekugovernment team vanga vakamirirwa nevekueducation vanoti Professor Wamazima nana Permanent Secretary vana Maitavera vekupublic service futi vahungu vanga variko nevamwe vakawanda. Takavataridzira kuti hazvina kunaka kuti varayiridzi vanga vachivhundudzira muzvikoro. Nevanhu vemapati emapolitical parties tikataura futi zvenavahungwe kuti shoko avanga vataura vachitaridza zvokuti industrial action iri illegal varayiridzi vaizoshaya mari anga ari mashoko anga ana mateya tichitaridza tese tichitenderana kuti varayiridzi they are incapacitated havakwanisi kuramba vachienda kumabasa but chikuru zvetataitaura ndemasector specific improvements zvokueducation zvakafanana nokuti varayiridziwo vakwanise kuti vana vavo vange vachiendawo kuzvikoro zvekare ivo vachikwanisa kuti vange vachienda kumabasa nokuti mari yavanotambira haikwani.
Makakwanisa here kuwirirana nehurumende pamaitaura nezuro manheru?
Hongu taiwirirana pane zvese asi hurumende inenge ichichema-chema kuti homwe yedu haina kunyanyisa kukura saka yakazotirequesta kuti endai munogara pasi zvayagara ichita zvemazuva ese zviya zviya kuti tinyorerei tigoenda vamazima vaiti vandaenda kukabhineti nezvinhu zviri sector specific vachiendawo ikoko vachitaurawo kuti vahungwe vanovaemploya vari kuzvinzira ndosaka vanga vauya nayo. Ndinoona sekuti pane zvese zvataitaurana hapana chatairambirana asi patinozorambirana ndipo kuti chinobuda ndechipi.
Zvichitevera kutaura kwamakaita nehurumende nezuro manheru varayiridzi vakudzokera kumabasa?
Kwete, handingati vakudzokera kumabasa nokuti hatina kupedza nhaurirano. Isiwo takavaudza kuti hatikwanisi kuti tiinde tinoudza varayiridzi kuti vakudzokera mabasa pasina zvatakabata saka takati tiri kuenderera mberi nosangana uyu mangwana saka nhaurirano dzamangwana dzikabudisawo chimwe chinobatika chotinoenda nacho kuvarayiridzi zvingava nani asi chikuru chatingaenda nacho chatingaudza varayiridzi ndechekuti takataurana kuti hapana murayiridzi anozvikitima izvi.
Kana mukatadza kuwirirana mangwana nehurumende ndaapi matanho amuchatora?
Ine handingadi kuti tingoramba tingoti totadza kuwirirana. Ndinoenkareja hurumende kuti iuye ine zvayakabatawo zvinoti murayiridzi uyo wakatsamwa uri incapacitated unokwanisa kuonawo kuti akukwanisa kuenda kubasa. Ndochi chikuru chataistressa even nezuro kuti ngatingoonawo zvimwe zvinobatika zvingava monetary kana nane monetary nokuti for example varayiridzi vanopa service yekuti ndo vanodzidzisa kuzvikoro tikangowirirawo kuti vana vatatu vemurayiridzi havachakwanisa kubhadhara muchikoro chega chega china varayiridzi vanobhadharwa nehurumende kwete kuzoti government school kwatinozova kuti vanonga voda kuti maloka government schools asi government schools chikoro chega chega chinobhadhara nehurumende murayiridzi ngachiwanikwewo vana vavarayiridzi vatatu vachikwanisa kuti havabhadhariwo school fees nelevy vobhadharawo maboarding fee tikakwanisa kuti hurumende inoya ichiti no pane lendii chionai kuti mazvisazvisira kuti muitewo dzimba zviri nani pane kungopromisa kana kuti muchazoitirwa navamwe vanhu vari mugovernment vatinoziva kuti ukangoona vagara vatungamirira ukabhadhara mari ikoko homwe dzavo dzakabooka hapana chinobuda. Takabva kare kuma1990 tingotaona building the scheme zvisingabudi saka varayiridzi havadi kunirwa mari zvavo nezvinhu zvisingabudi vanoda kuti vapiwe land vanzi iyi zvisevi siremu pane masten zingava nani saka tinoda kubvawo nechimwe chinobatika kana kuratidzawo kuti vabvawo pa18% vaendawo pa72% zvingava nani.